Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposa richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore zvakaitika mumhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaLove Moch Noputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. VaChinoputsa vati havaone dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amai Charity Manyeruke inhengo yeZANU-PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa humbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatiwo vaLove Mo Maduku, munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi, uye amai Vimbai Nyemba, munhu anogara achingogadzwa mumabhodha akawanda nehurumende yavaMunangagwa. Nokudaro vaChinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navaChinoputsa zvatsinirwa navaIslam Madosi, vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinzi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu venu vemakomishina zvedu ari mukomisheni iyi remuZimbabwe vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Profesa Love Mo Maduku nemhaka yeProfesa Love Mo Maduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera, vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo riri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakatsveta chii vaMunangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda muCommonwealth awa Colonial Masters. Handiti naizvozvo varifanga vakachena.
Sisachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante, avo vaimbo vamutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana, vati vaMaduku, amai Manyeruke, pamwe namai nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomishen yavo saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa
iyo haisi nyaya vanhu vatora zvoti kwanza tisi vanhu vakatitwasa vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu chiri kungoitika munyika vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda hapana kutisatwasa kwandingaita handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadii asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaurira kuti madhuku akadai ipfungwa dzake munhu iyeye hatingogariri kuita izvozvo kuti tihanzi tari kushanda zvinhu zvese ano PF tiri kuita zvinhu tinenge tichashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa rava munangagwa izvozvo aiwa kwete ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo ini salove more madhuku ndotoona zvakanaka kuti titarise ko chii chakaitika zvingazodziviririka sei ramangwana saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti ite basa nemazvo
zvichakadai commission iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanu pf mahofisi ezanu pf muprovhinsi yeHarare pamwe nemuzinda wekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa commission yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weCopacabana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chokubvisa vose vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiri iwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weCopacabana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweCopacabana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weCopacabana waputswa. Vati vanotengesa mumigwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasemero wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika?
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka revisit handizivo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa. But chokwadi chokwadi chaicho ndechekuti tangasingazvizivisi tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombodza maone paunogona kuti uchengetedze mudziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mangwa members edu achirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge parikunzi tinge tichitengesera panotenderwa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchitiko chaitika ichi?
Pamanzwiro ataita izvo zvinoita gurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana kunge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Hatisi kuziva kuti mhosva yavo yavari kuchanjwa nayo ndeipi. Tichiri kuita tsvagurudzo sebvise kuti tione kuti chii chavari mhosva yachaichai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya weguta raHarare vaHerbert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogonanga tiri mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuro muri kureva council, makanzuras akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu sekanzuro hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhingi nanhayo hatina.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuro kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuhwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa pa panomiririi.
Takamboonawo muna 2015 kanzuro ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina. Nekuti nzvimbo yamutaura nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemabhasikara. Patori nerod iri pakati. Nzvimbo yamutaura nezvayo iri padivi. Inzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuro iyi aiwa handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pass. Nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuro yedu ndeyekuti tichida kushandisa land, zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya weguta raHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reConstitutional Court neZuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anoti Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri amairita Makarau vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raimirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare vatenda ibiti vanoti vanofadzwa nemutongo uyu, asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa, icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vazivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu, asi vati vari pazororo. Taidzowo kubata mumwe mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Blessmo Chishaka, asi nharembozha yavo yanga isingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muConstitutional Court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isaa nebumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zvizuri munyararo so takamiramira matare yeakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu ndobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposa tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posa
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi law and order maintenance act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwe kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mwemutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifaninge zvichiitika
tinoona kuti chikamu section 27 cheposa ndochabviswa mumutemo weposa ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
kune chichocho chatiri kunetsa nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kana uda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirira nacho ichocho ichocho so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tirwisa ticharamba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi
section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoisa public meeting so its a blanket ban inoitwa nemupurisa ndoyazinedare zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako wava kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndomusiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27
vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neconstitutional court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Jessica Pwiti anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa kushungurudzwa uye kutotywa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu sangano iri rinoti chitsvambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedaro uyu watevedzerwa here vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiwa mutemo welaw and order maintenance act kana kuti loma uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 p.m mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8 p.m nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 p.m. kusvika na5 p.m. musi wechishanu kubva na4:45 p.m. kusvika na5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu makumi maviri vakafa uye vanhu makumi mashanu vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, uyu wakabva mumutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu, kunyanya chikamu chabviswa, wainge wavashayisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kuve mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZanu PF vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza uye vaTrevor Saruwaka vanove nhengo yeMDC vachimirira Mutasa Central. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Yai, zvitozvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wevadzvanyiriri vana Smith zvaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanya-nyanya izvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu, ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo bviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka, kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga chiitika makore apfuura, vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iyo zvino zvimazuva ano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi, minista weinformation Mamutsvangwa vanobva vadeedza inonzi muchirungu press conference kuti vatori venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi, chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro, kwakanyorwa vachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vakupaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Saruwaka.
Ya, ndinofara kutaura kuita vaParadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura, nekuti zvaitoti katyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbire redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutsarana kwavo. Saka mutemo wangu wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara chingo chema chema kuti bumbire redu riri pamberi asi mwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu nemabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinodaka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungapomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena, ende izvi ndo zvinodiwa.
VaSaruwaka, munotenderana here navaParadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbamani?
Steji yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika, asi chakanaka ndechekuti rwendo rwe mamai rakawanda rotanga one step yekutanga. Saka zvakanaka zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera. Zvinozonakirwa even wekuzando PF patinenge taakutonga isu MDC. Nekuti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwavo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki, zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndingati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana vazvida havo.
Ndizvo here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo?
Unoziva dambudziko ratinaro nevamwe vedu ava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari, vanoti hamuoni izvo matare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi, onzi vari kuita kudaro nekuti ZANUPF.
Nhengo yezanupf vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna vaTrevor Saruwaka veMDC vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vachitaurawo vari parunare kwaMutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masis. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeye madzimai, 105 ndeye varume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masits. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Misaira Gwimchonga, vanove nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation pasi pebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirani zvakakwana.
Hongu mutemo togona kugadzira, asi mutemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvino, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana zvatinenge chaita. Inini saka ndanichinyaye kutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadika vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZANUPF, amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mutemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kubizwa amasotsha namapolisa ukuze londoloza ukuthula abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesisitolo zacina zibiza amasotsha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho wePublic Order and Security Act iphosa uSection 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi uMnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengoSection 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho wePhosa Section 27 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso weConstitution. Uyancindezela ngathi uZulu ekutshengiseleni nxa sisenza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho okwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngato superintendent wa mapolisa edolojeni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court, safika sathola singathi i-relief, kodwa amapolisa akazange ayephambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa ke ngathi udaba lwethu ku-Constitutional Court ukuze lwe lisise ukuthi umthetho lo kawuhambelani ngesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangane nedolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society, bebetshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho enza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kule enye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani thiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-Constitutional Court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani uba sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe, amapholisa isikhathi nesidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe i-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye liza kwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi, kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plan okuhambelana lento eziningi ezinjenga zona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela oloqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelo hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethula ubufakazi bakhe umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about elections, but people they died because of elections. It was both elections. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu. Bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga, njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
Yes, they were players and the referees. It should be known, because it is going to be known all the whole world, that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ufakazi ulandise ngokwenzakala namhlanje.
He Kabao chairing the commission sent their codes in police uniform that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa, njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle wethu, kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisokungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba eGoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. UNguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapholisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walumthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapholisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walumthetho wona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapholisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla se-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapholisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza isikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuZanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone umthethendawo wethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Yinto esihlala siyikhulumayo naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa benakunjalo lakithi kuyosokuba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi lathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC liqoqela baba u-advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami la ukuwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu emithetho yonke ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngomthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayibo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lususwe ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisana umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba nje usizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ubana ngeweekendidinge sike sihlale phansi sithi motho sindawonye kungelani ukuthi mina ngowe-M P S yena ngowe-MDC kodwa ngudadewethu phela ngakuke kumele ngikwanise ukuphila laye. So nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele ususwe.
Mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kwasukuthi ithetho isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshe leyo mthetho. Yikho njengebandla le-MDC sithethe
udaba lolu saluhambise ekhoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isalukwenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekhoti so silethemba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi asibuyeleni nepalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuchuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba uEmerson Mlambo Jomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle nokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi bebehlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobha lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalisa emhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo, saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi lawo ama-investors abuya zo-investa kobulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters, for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili yelupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba mama. So far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lati ku housing delivery, bafuna ukwenza i low cost housing. Sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakena ama street lights, public lighting, public lighting yakhona iyabe iyi solar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocecisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu angangitshaya. Ngidobhile khonokho engikudobhile.
Umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha i-project yileyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkona bala ma displays anhle kakhulu but ama proposal angkona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba sekhasi le-Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu le-Highlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyala lokhu lidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yikuba liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalwisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle size sibaphinde umphehlo. Nathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe. Loba nje kungenzeka uba ngokubanqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandla kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobele eBulawayo City nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamachumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba lizemukela khona eCape United ngasenyamunga. Iqembu lengeze Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitro lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMutare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseGibo. Kuthi iqembu leShabani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka wacina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wephosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.